Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kukadzi 22 2023. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaDouglas Monzora vambosungwa nhasi nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuda kupfuura mumwe mushandi webato iri. Mabishop eRoman Catholic oshora mirizhonga yezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo. Mapato akawanda anopikisa anoti achapinda musarudzo kunyangwe hazvo asiri kugutsikana nekuganhurwa kwematunhu pamberi pesarudzo. Amai Jill Biden, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, wosvika kuNamibia mukutanga kwerwendo rwavo rwekushanyira dzimwe nyika dzemuAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaDouglas Monzora vambosungwa nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kupfuura mumwe mushandi webato ravo vamutandwa Machera. Vachitaura neStudio 7 vaMonzora vatenda kuti vambosungwa asi vakati nyaya yacho yaraswa sezvo panga pasina umbowo wakati tsvikiti. VaMonzora vati vange vatove murwendo kuenda kuBelgium kumusangano weAfrica neEU Joint Parliament. Vamwe vashandi vebato reMDC vave nenguva vachiratidzira vachiti havasi kutambiriswa mari. Apo makristu munyika atanga kucherechedza mazuva ekunamata nekutsanya kana kuti Lent, vamwe vakuru vedzisvondo varikurudzira kuti veruzhinji vanamatire sarudzo dzine runyararo pamwe nekuti nyika iwane mutungamiri anogadzirisa matambudziko ayasangana nayo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachicherechedza kutanga kwenguva yeLent iyo yatanga nhasi, veZimbabwe Catholic Bishops Conference kana kuti ZCBC vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika, kushandisa masimba akapfurikidza kune vane muono wakasiyana, kushayikwa kwemabasa nekushandiswa kwezvinodhaka munyika. Vachitaura nezvegwaro ravabudisa iri, munyori muZCBC vaTravis Moyo vati apo vanhu vari kugadzirira sarudzo vanoda kuti kuve nerunyararo.
Pudzi vedu vanonetsekana nemirizhonga yatiri kuona iri kuitika munyika.
Mugwaro ravo veZCBC vato vanonetsikana zvikuru kuti nguva yesarudzo yasvika, pane vamwe munyika vari mujeri nekuda kwokuti vane muono wakasiyana nehurumende. Mumwe wevari mujeri pari zvino mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vebato reCitizens Coalition for Change vakasungwa muna chikumi gore rapera vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekuurawa kwenhengo yeTriple C Mozhare Blessing Ali. Vaskala vari kunyimwa mukana wokubhadhira mari yechibatiso kuti vatongo vachibva kumba. Pane vamwe vanhu vapfumbamwe vebato reMutwakazi Republic Party vari mujeriwo. Vawedzerwo vachiti nyika inofanirwa kusarudza vatungamiri vasina hombimbi ndoga.
Kana tichisarudza vanhu vanotitungamirira, ngatisarudzei vanhu vane hanya neupenyu. Ngatisarudzei vanhu vanoda kuti tive nekubudirira.
Mutungamiriri weZimbabwe Council of Churches, variwo Bishop of Central Zimbabwe muchechi Anglican, Reverend Ignatius Makumbe, vati panguva ino yekutsanya nekunamata, vari kukurudzira vatendi kuti vanamatire sarudzo dzijekerere.
Kunamatira kuti maelections ari kuuyawa aitwe murunyararo. Zvotoona kutoti tiri kutangana kutokundikana izvozvi, tiri kunzwa nyaya dzokuti kune vamwe vanhu vari kunetsana nokukuvadzana.
Vamakumbe vawedzerawo kuti vatendi vanofanirwa kunamatira mutungamiriri anobudisa Zimbabwe mumatambudziko airi. Vatiwo makereke ari kupinda munguva yekutsanya nekunamata iyi, vachiyeukawo dambudziko rawira kunyanya vechidiki rekushandiswa kwezvinodhaka.
Oso zvakare kunamatira kunyangwe nyaya dzekudhakwa kwevana vechidiki. Mwari atirangarire senyika, vana vazive kurema chakaita vachitungamidza zvakanaka muupenyu hwavo.
Mukuru mubazi reZANU-PF vanoona nezvekuburiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi, vati bato reZANU-PF rinowirirana nevemakereke kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Tabatana sevana vemuZimbabwe tinzwisise kuti sarudzo hadziite kuti ukama hwedu hupere, hadzigezi ukama. Sarudzo inzira chete yekungotsvaka kuti nyika yedu iende mberi, tichiona kuti ndiani ungatitungamirira.
Izvi zvatsigirwawo nevakasanobata chigaro chemurongi wemabasa muTriple C vaAmos Chibaya.
Patoenda kusarudzo apa senyika, ngapasawanikwa mizhonga inoitika munyika. Vanhu vanosarudza utungamiriri hwavanoda murunyararo pasina mirizhonga.
Kutanga kwechirongwa chelendichi, chinova chirongwa chekutsanya nekunamata, maKristu nhasi achiyechedzawo chitatu chemadota. Lendi inoitwa kwemazuva makumi mana aya anozopera nekucherechedza kumuka kwaJesu kubva kuvafi panguva yeEaster. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mapato makuru ezvimatongerwo enyika munyika anoti Resistance Coalition for Change, Movement for Democratic Change pamwe neZANU-PF ave mushishi rekugadzirira sarudzo dzegore rino, idzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu zvichitevera kuburitswa kwegwaro remiganhu ichashandiswa musarudzo idzi, kana kuti delimitation report nemusi wemuvhuro. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakafano bata chigaro chemutauri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change Triple C muzvare Fadzai Mahere vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti bato ravo richapinda musarudzo idzi, kunyange hazvo risiri kufara nekuganurwa kwemiganhu yekuvhota kana kuti delimitation. Vakurudzira veruzhinji kunyoresa kuvhota vachiti sarudzo dzegore rino dzinovapa mukana wokuzvisunungura kubva kunhamo yavari kuona zuva nezuva.
Kana tichida upenyu hwakanaka, mari inotenga zvipatara zvinoshanda, zvikoro zvakanaka zvevana vedu, kubhadharwa kwakanaka kwevadzidzi, manesi edu, macivil servants nevashandi vose, zvinoda kutinyorese kutinovhota, zvakare tigozonovhota neuwandu hwedu, zvakare kutizonodefenda kana kuti kuona kuti rigging haiite.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo iro rakaumbwa gore rapfuura richaparurwa zviri pamutemo munguva pfupi iri kutevera, uyewo richaparura magwaro ezvirongwa zvavachaita kana vapinda muhurumende kana kuti policy documents. Muzvare Mahere vati Triple C haisi kuzoita sarudzo dzemaprimary, uye veruzhinji vachapiwa mukana wekusarudza vatungamiriri vavo munharaunda dzavo.
Saka community consensus candidate selection process iyoyo inoreva kuti hatisi kuzoita maprimary elections, tichazokubvunzai nguva yacho ichasvika, uye launch ichaitikwa muchizoziviswa zvizere kuti community candidate selection process iyoyo yakamira sei.
Mutauri wemDC vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nedelimitation report, asi vakati vari kupinda musarudzo, uye vanotarisira kunge vapedza kusarudza vanhu vachamirira bato ravo muna kurume.
Kuchinopera mwedzi waMarch tofanira kunge tagadzirisa macandidates munzvimbo dzese, maconstituency ese nemawadzi ese.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakatogadzirira sarudzo ndosaka rakaita Congress gore rapfuura rikadoma vaEmerson Mnangagwa saivo vachamirira bato ravo musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Saka aiwa takagadzirira musarudzo tine chinanga chokukunda whether zvaitirwa mugungwa kana pamusoro pegungwa mudenga kana pasi musangano unokunda.
Vamugwadi vati ZANU-PF ichaita maprimary elections ekusarudza vachamirira bato iri muparamende nemakanzuru panguva isati yaziviswa.
Nguva iyoyo haisati yatarwa nokuti voters rorodire kuita izvozvo macell structures ndosaka musangano uine zvoro kuti munhu wese ngaapinde seru anova nhengo kana musapota yemusangano ngavave mumasuru museru ndoseu rejista redu zvakare ndo voters roll yedu kana totsvaga iriri vanhu vose vachazoungana kunzvimbo dzokwavo kana bhera richinge raridzwa kuti ndai munotsvaga rutsigiro varakazvipira kuti vamiririre musangano kumakanzura kumaparamende.
Zvichakadai, sangano reZimbabwe Democracy Institute rinoti rakaongorora kuganurwa kwemiganhu ichashandiswa pakuvhota nezek rikaona kuti gwaro iri rinopa mukana wekukunda wakawanda kuZANU-PF. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano iri vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti CCC inokwanisa kukunda chete kana ikashandisa nzira dzakaita sekusiyana nemarali awo iri kurambidzwa kuita zvikuru sei kumaruwa.
ZANU-PF strongholds another grassroots, another mobilization from a grassroots chairo door-to-door mobilization inenge iri consistent ichikontinua everyday. Saka ivo vakazvigona kuzviita izvozvo vanogona kupenetreta maareas mastrongholds ezanupif.
Asi vamugwadi vaudza Studio 7 kuti vese vari kuchema-chema pamusoro pekuganhurwa kwematunhu kuitira kuvhota vanotya sarudzo.
Vagara vanongozikanwa nokubudisa misodzi pamatama kana toenda kumaelections. Misodzi nhando yepwera havasati vakura, mbavha dzisati dzasimba munyaya dzezvitongerwenyu.
CCC, MDC nemamwe mapato anopikisa havasi kufarawo kuti Zimbabwe Electoral Commission haina kuvapa gwaro revavhoti rakashandiswa kutara miganhu yematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Jill Biden, vasvika muNamibia nhasi mukutanga kwerwendo rwavo rwekushanyira Africa. Vatambirwa nemufaro panhandare yendege nevana vange vachitamba nekuimba. Amai Biden vari kutarisirwawo kuenda kuKenya. Vari kutarisirwa kutaura nyaya dzine chekuita nemadzimai vechidiki uye nyaya yenzara. Mukuru mubazi reNational Security Council muAmerica, amai Judah Davenport, vaudza vatori venhau kuti rwendo rwamai Biden rwakanangana nekusimudzira kudyidzana neAfrica zvichiteverawo musangano mukuru wakaitwa gore rapera weAfrica wevatungamiri wenyika dzemuAfrica neAmerica kana kuti US Africa Leaders Summit. Amai Biden ndiwo mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica wekutanga kushanyira Namibia kubva zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1990. Kuenda kwaamai Biden kuAfrica kuri kuuyawo panguva iyo China neRussia dziri kutumirawo makurukota adzo kuAfrica. Mukuzeya nezverwendo rwaamai Biden urwu, Mavelas Muhlanganyauye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nekodzero dzemadzimai muzvinafundo gadziro kwekwerere.
Kushanya kwamai Jill Biden kunyika yeNamibia chinhu chinofadza zvikuru kuvanhu vekuNamibia noruzhinji rweAfrica, nokuti zvinototaridza kusimbaradza ukama pakati peAmerica nenyika dziri muAfrica sokuvimbisa kwakaita vaBiden vachipindawo muhofisi kuAmerica. Tiri kutarisira mai Biden kuti vaone nezvekodzero dzamadzimai nekuvandudzwa kwamadzimai nokusumudzirwa muzvirongwa zvamadzimai. Tinotarisa zvakare kuti mai Biden vakurukure uye nekusumudzira zvirongwa zvinoita kuti madzimai asambunyukidzwa kuti kodzero dzavo samadzimai dzichengetedzwa munyika yeNamibia. Totarisazve kuti vachatarisa nyaya yevana kuti vana vavandudzwe uye pave nezvirongwa zvinoita kuti vana vemuNamibia vasumudzirwe kudziri dzavo dzichengetedzwe. Tozotarisa zvenyaya yezvekudya yetinoti food security pachirungu. Inyaya ichatariswa zvakare namai Biden.
Tinoona kuti vachatarisa zvakare nyaya yezvekudya. Zvakakosha sei kuti vaite izvi.
Izvi zvinofadza nokuti Africa inozikanwa nenyaya yokushaya yatinoti poverty. Saka pakange paine kudya kwakakwana, madzimai avandudzwa, vana vavandudzwa, chinozova chunhu chinobatsira zvikuru kunyika yeNamibia, zvichifashukirawo kune dzimwe nyika dzinenge dzakakomberedza Namibia muAfrica.
Shuwiro yenyu ndeyeyi. Takanyanyotarisawo nyika yeZimbabwe tichiona kuti pari zvino havasi kusvika kuZimbabwe.
Tinotarisirawo kuti munguva dzinotevera, kana nyika yedu yeZimbabwe ikavandudza mitemo yekodzero dzavanhu, ikachengetedza kodzero dzavanhu, saka Zimbabwe inongodiwa chete kutarisa kodzero dzevanhu nokudzichengetedza, togubvawo towana kushanyirwa kwakadai.
Avo vangwari muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuFlorida muno muAmerica. Musangano mukuru uri kukokerwa nehurumende yeZimbabwe nesangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO wekuzeya nzira dzemafambiro nemashandiro emvura kana kuti National Water Roadmaps watanga muHarare nhasi. Musangano uyu uri kupindwawo nevatungamiri venyika dzemuAfrica uchiitirwa kuHarare International Conference Center, uye vamwe vari kutaurawo vari pamadande mutande. Mukuru wesangano refao Dr. Ku Dongyu ndiwo vaparura musangano uyu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwawo kutaura pagungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzebudiriro vaJoy Mabenge.
Ndatenda hangu vaZininga. Chekutanga nhau iripo ndeyekuti mvura inokosha. Mvura yagara sekuziva kwatiri kuita ikashomekedzeka, panoitika dambudziko, ikawandisa zvakare poitika dambudziko. Saka nyaya yekuti iripo, whether yakawandisa kana kuti iri shoma, inonge ichiitwa kuti ive yatingati pachirungu useful kuvanhu sei. Ndo nyaya huru iripo iyoyo, nekuti samaonera munoita nguva zhinji mvura ikanaya zvekuwandisa zviya, tinoziva kuti isu kuno vakaita zhara. Kana mvura ikashomeka zvakare kunoita zhara, yatingati drought. Ya drought inogona kukonzerwa nekuti mvura yawandisa, drought inogona kukonzerwa nekuti mvura yashomekedzeka zvakawanda. Asi chakanyanya kukosha inyaya yekuti mvura inonaya uye zvinowanika munyika ive inenge ichinzi icheneswe, igone kushandiswa navanhu semvura yekumwa, mvura yekunge vachishandisa muzvimbuzi, mvura yekugeza nekushambidzika nekungoita zvimwe zvakawanda wanda mabasa anodiwa kuitwa pamba.
Chamunganongedzerewo eminde chipi chikuru choita kuti musangano uyu uve wakakosha munyika?
Nyaya huru iripo inenge yakagara mune yatinoti water management. Muwater management imomo mune nyaya dzekuti zvakafanana nenyika yedu yeZimbabwe inoyi, chaita kuti nyaya yekuti vanhu vange vachiwana mvura yakachena, mvura inosevenzeseka, vange vachishayiwa mvura inosevenzeseka, mvura yakachena, inhau yekuti dzimwe dzenguva vacho vanofanira kunge vachiita yatiri kuti water management iyo huori unenge wakawandisa.
Zvoitwa sei kuti matambudziko anouya nekuwanikwa kana kushayikwa kwemvura dai kusaisa vanhu parumana nzombe?
Zvakutodiwa kuti paonekwe kuti pangatorwe matanho api anoita kuti mvura inowanika munyika inge ichigona kuti inge ichivandudzwa kuti isevenzeseke, vachibviswawo zvinhu zvakafanana nehori, vachibviswawo zvinhu zvakafanana nekunge vanhu vanenge vachipiwa mari vasingadzishandisi mune zvakanaka nezvimwe zvakadaro. Ndiona sekuti ndiyo nyaya inoita kuti vanhu vatoungana pasi rose vachikurukana nenyaya yemvura, nekuti kumwe kuri kutotaurwa zvinotonzi hondo huru pasipano dzinotevera mumakore anouya dzichange dziri hondo dzemvura chaiyo. Mvura chaiyo sekurwirwa kunoitwa zvakafanana neoiri, kurwirwa kunoitwa zvimwe zviwanikwa pasipano, mvura chaiyo yatosvika pachinhano chekuti tikasangwarira nyika pasipano panoitika hondo nenyaya yemvura iyoyo.
Saka veruzhinji vodzidzeiwo pamusoro pemvura, tichitarisa patimire senyika nekwatakananga.
Kukosha kwayo hakusi kwekungoti vanhu vanguwane yekunwa, vaone yekugeza, vaone yekusevenzesa mudzimba dzavo, uyezve inge ichibatsiridza kana kuti atingati madiridziro kana kutoti inge ichinaya zvine mwero kuti vana vagonenge vachidyara chikafu kana kuti inge ichiita kuti kana ikange yanayawo vanhu vagone kusenzesa. Yakatokosha zvekuti ikashayikwa mvura madhamu akanga asina kunge akasvika pakaringana sezvakaita Kariba yatinoona nyika ichibatwa nerima, nyika ichipinzwa murima nekuti magwenya anenge asiri kugona kusumudzwa.
Nyanzvi munyaya dzebudiriro vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeSomalia vanoti vakwanisa kuuraya vanopfurikidza mwero vana, vange vapamba vanhu nekuuraya vamwe gumi, vamwe vanomwe vakakuvara muMogadishu. Zvichakadaro, hurumende yeSomalia inotiwo nezuro yakauraya vanopfurikidza mwero makumi mana nevaviri mumusha weKadalei neMahadai. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vari kusangana nevatungamiri venyika dziri mugungano reNATO. Chikwata chinozivikanwa nekuti Bucharest 9 chine nyika dzinosanganisira Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania neSlovakia. Chinotiwo chiri kutsigira Ukraine muhondo yairi kurwiswa neRussia. VaBiden vavimbisa kuti vacharamba vachitsigira Ukraine zvakasimba muhondo neRussia. Mutungamiri wenyika yeAmerica atiwo haana chido chekurwisa Russia sezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tine hurukuro navaDennis Tinarwo Magorimbo vanobva kuhwedza mudunhu reMashonaland East, asi pari zvino vari kuOrange Farm muSouth Africa. VaTinarwo Magorimbo vanoti kugara kwavaita muSouth Africa kubva muna 2005 kwavabatsira zvakanyanya sezvo vakwanisa kudzidza kuita mabasa akasiyana-siyana avakanga vasingagone kuita vachiri kumusha. Panyaya yekuguma kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP muna chikumi gore rino, vanoti vari kutogadzirira kudzokera kumusha voona zviriko. Vanotiwo vari kukurudzirawo veruzhinji kuti vanyorese kuvhota vachiti kana vanhu vachida shanduko vanoiwana chete kuburikidza nekuvhota. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinofara makasimbawo vaJonga, tinofara zvedisu. Tinonzi Dennis Tinarwo Magorimbo, tinobva kuhwedza. Hwedza ndokumusha kwangu kwandobva.
Makaenda riini kuSouth Africa vaMagorimbo?
Ndakaenda kuSouth Africa 2005. Ndichibva kumusha ndakasikosvikira pachechi inonzi Methodist ipa paichengetwa vanhu. Ndobva ndakazofunga kuti ndoita sei kuti ndizvizvi ndinakire muno. Ndobva ndakazofunga kunotora asylum seeker kuti ndikwanise kugara muSouth Africa. asila msiki ya ndaka tora ndiwa ndakati kundira uti ndikuwa nchokana zakanda ya kushika kutinduwane kutuwa kabasa kutinduwane umari kutinduwane uziriti zana kutinduwane tumira mwuditangu kumusha asila msiki ya ndiwa kandi batira
makakwa nisa kurarama South Africa sei mashikako
ama zangu sinama ya kuye ndike awone wakuchemera kalo wate nda kusinama ya utizoti matamu ziku ese sinu isu mwakuma kurara msangu kurara pa bridge kurara pa mningu chumeta unge nerega chumeta ungo gunduru ungo gunduru kapepa warara usika uli tango kubata ungo zota hai chelo kundi kwa chena uchenda kubasa wana wate kundi kwa chena lakumu kandiende mnyo chakamari.
Tiri kuona kuti magwaro eZimbabwe Exemption Permit ave kusvika kumagumo. Imi muri mumwe wevanhu here vanga vachishandisawo magwaro aya?
Hongu ndiri mumwe wemapenisi anga arimwe muno muSouth Africa, ndiri mumwe wacho arimo mukati imomo.
Saka muchaita sei sezvo ave kusvika kumagumo kudai?
Ini ndikufunga kuti chidzokera zvangu kumusha kuti ndinoona kuti zvakamira sei kumusha because muno kana vasatipe mapemits aya unenge uchagarira unenge wailegal zvine zvakutonetsa manje kuti ndofamba wakaita sei kana basa racho rinenge rakutinetsa kuti uriwane.
Tichitarisa nguva yamagara muSouth Africa, zvii zvamungati makadzidza nekugara kwenyuku?
Ini muno muSouth Africa zvandakadzidza, ndakadzidza kwakabva kumusha ndisina chandoziva asi ndakapinda imba neimwe kambani aindidzidzisa kuti rodzi dzinogadzirwa sei ende nekuti bona kuti mapevhin kuti ave ari mastrong akasimba unagadzirwa sei. Ndina shanda imhuya zvizvanidzwa but muno muSouth Africa ndakafunda zvinhu zvakawanda zvakawandisa zvekuti ndikaenda kumusha ndinoziva kuti handite nenzara ndinendine pekutangira ndinendine zvekubata bata zvakawanda zvisingagoni kune vamwe vanhu.
Mune urongo hwekunovhota here kumusha? Tichiona kuti gore rino kune sarudzo.
Ndinokuto kwafunga zvekutoti ndichienda kumusha ndinovhota because ukasavhota chandinoziva ndechekuti nyika inovakwa nemwene wayo.
Shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva?
Pane ino nguva ndinotaurira shokora ndinovasiyira vanhu vekumusha iye kwatinogara kuno kuOrange Farm Joburg South. Orange Farm tirikukurudzira vanhu kuti tiende kunorejista tikwanise kuvhota tione kuti zvinhu zvine zvino zvakamira sei tikwanise kuti munhu nemunhu aende kunovhota. Nyika inovakwa nemwene wayo haiva kune mumwe munhu. Iwe ukasavhota auna kuti akuvhotere ndiani. Nyika inovakwa nemwene wayo kwete kugara munyika uchitya kuti ndichazoti vanhu vazhinji tikwanise kunovhota kuti tichinje zvinhu zviripo tione zvinomira sei pamwe tingagarawo zvakanaka vana vedu vakagare vangasare vakararamawo upenyu hwakanaka. Saka ndoti kuruzhinji hatidzokere kumusha tinovhota kana tichidzoka kunotodzoka tine tabva kunovhota tagadzira nyika yedu.
Avo vanga vari vaDennis Dinargo Magorimbo vanobva kuhwedza mudunhu reMashonaland East vari parunare kuOrange Farm muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mashoko atiri kutambira kubva kubazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department ndeari kuti vanhu vanofanira kungwarira mafashamu emvura nedutu mpengo remhepo zvikuru kunzvimbo dziri ku Manicaland kuchamembe kweManicaland south of Manicaland kumasvingo uye kumaTebeleland south. Mvura ne inenge yakawandisa iri kutarisirwa kutanga kunaya mangwana musi wa23 kusvika musi wesvondo musi wa26 kukadzi. Vanhu vari kunzi ngavagare vakagadzirira, vanhu ngavari kunziwo ngavagare mudzimba uye vari kunzvimbo dzakaderera vari kurudzirwa kuti vaende kune nzvimbo dzakakwirira nekuti kuri kuuya mafashamu emvura. Muchirongwa chedu cheLife Talk chatinotaura nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kuita hurukuro nezverwendo rwemudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Jill Biden, kuNamibia nekuKenya, uye tichataurawo nezvenyaya yesangano reInternational Migration Organization kana kuti IMO riri kuti richabatsira zvizarwa zveZimbabwe izvo zvave kudzingwa kuSouth Africa. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanombosungwa vachipomerwa mhosva yekuda kupfuura mushandi anga achiratidzira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.